Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, unodipa simba.
Kana ndakaneta,
ichitata kufamba, ini mari makanaka, unodipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tomboenda kudunhu reGeorgia muno muAmerica kuti tinzwe mabasa ari kuitwa namufundisi Dr. Jaffat Ndemera. Mufundisi Ndemera, tiudzewo pamusoro pekereke yenyu.
Tinotenda nemukana wamatimba, kereke yedu iri muno muAtlanta inonzi Pilgrims Community Church, isangano rinosanganisira kana kuti ratingati mubatanidzwa wevanhu vanobva kunyika dzakasiyana tichizviona tiri mapilgrims mukati menyika yeAmerica.
Mave nenguva yakadini muchiita basa iri?
Tave nemakore anosvika 20 tiri muno muAtlanta tichibata sesangano iroro. Mukati menguva ino pilgrims tine zvakawanda zvatiri kuita, asi ndo zvatiri izvozvo.
Pilgrims Community Church yakakura zvakadini?
Congregation yedu ndingati manumbers acho anorange between about 150 kusvika kuvanhu vanosvika 200.
Vatendi venyu ndeve muno muAmerica vega here kana kuti vakasangana nevekuZimbabwe?
Vazhinji vacho vatingati isu over 80% vanobva kuZimbabwe. Kozova navamwe vanobva muno muAmerica, vamwe vachibvawo kuna naZambia, kunyika dzakasiyana dzokuAfrica.
Mufundisi Ndemera, pane mutsauko here pakati pevamunoshanda navo kuno neavo vamamboshanda navo kuZimbabwe?
Hongu, pane mutsauko wakakura. Ndingati mutsauko iwoyo ndiwo unokonzera kuti sangano rivepo, nokuti pane zvimwe zvinhu masangano emuno matingati muAmerica for example asingakwanisi kumita maneeds evanhu. Pilgrims ine maitiro okunzwisisa kuti chikristu chedu chine culture yachinacho. Nyangwe Jesu chaivo vakanga vachioperator vari muculture yekuPalestine kana kuti muculture yechiJudha. Saka pane mamwe maitiro echivanhu chedu in our Christian faith anorasika mukati memasangano enyika dzekunze, and pilgrims inosangana namaneeds akaita saiwawo. Tingati kana munhu akafirwa kana pamuchato, kunzwisisa chivanhu even muprocess yomuchato, zvinhu zvakadaro nezvimwe zvakawanda ndo zvatinoita.
Mazuva ano echirwere checoronavirus, muri kushanda sei nevatendi venyu?
Tiri kunyanyisa kushanda neoperesheni iriko yemazuva ano yeZoom, yemavirtual worship services, tichiedza nepatinogona napo kutevedzera mitemo yose yakaiswa yokuzvichengetedza nokutavirira kwose kungakwanisa kuitiwa. Asi zvikuru sei tinoedza nepatinogona napo kumeka sure kuti nhengo dzedu pane fomati yokuva in contact nokuziva nokufonerana nokukurudzirana pamafoni. Vazhinji vavo vari maessential workers, vamwe manesi, vamwe vanoshanda muzvitoro, vamwe vari mumapublic facility akasiyana. Saka tinoedza nepatinogona napo kuva nechokwadi chokuti vakachengeteka uye vane utano hwakanaka.
Vatendi venyu havasi kunetseka here nemhirizhonga dzakaitika kana kuti dziri kuitika pamusoro pekusabatwa zvakanaka kwevanhu vechitema muno muAmerica?
Handingati zvinotinetsa directly asine chikonzero chokuti kana zvino zvichiitika mudunhu medu saizvozvi kune vanhu vanotoziva kana kuti vanotova neushamwari nevanhu vasangana namatambudziko aya saka zvinoti affecta sezvamunoziva kuna vana vane vabereki vanobva kuZimbabwe asi vakaberekerwa muno vano batikana zvikuru sezvatinobatikanawo nenyaya iyi yeBlack Lives Matter uye basa redu sekereke kubatsirana kuti tinzwisise kuti approach yedu yekuva involved tinopinda at what level uye tichibatsira sei havasi vese vanhu vanogona kuenda kumastreets asi tinogona kutaura namacongress persons edu kana namasenators pane nzira dzokuexpressa dzakasiyana-siyana maconcerns atinawo saka tiri kutofamba nedzimwe dzenzira dzandiri kutaura
Pilgrims Community Church iri kuita musangano mukuru svondo rekutanga mwedzi unouya waseptemba titaurirei pamusoro pemusangano uyu
musangano watichava nawo virtual conference gore rino gore negore tinosangana under musangano unonzi Christian Fellowship International tinenge tasarudza guta ratinofanira kunosangana gore rino tachifanirwa kusangana kuDallas pamwe chete asi nokuda kwechirwere chiriko tiri kusangana virtual pazoom pamusuwa September 4 kusvika 6 weekend yeLabor Day ndo patinenge tichisangana pavirtual conference gore rino zvinotendera kuti nevari kuZimbabwe nekupi kwese vanogona kupinda muvirtual conference vari mudzimba dzavo all over the world kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana pasi rese
mune tarisiro yeuwandu hwevanhu hwakadini
tine tarisiro yokuti samakore apfuura taisisvika kumanhamba anopfuura kuma 3-400 vanhu vakaungana saka neadvantage yokuti vanhu vanenge vari kudzimba dzavo hapana kufamba kana kutsvaka mavhiza tinotarisira kuti manhamba achatiwedzerei uye achati kurei
Dr. Ndemera vana veZimbabwe vakateerera mashoko enyu kupedzisira
ndinoda kuti titende nguva yamatipa zvikuru sei ndinoda kuti tidzidzisane nokuyeuchidzana kuti shoko ramwari rinotidzidzisa kuti hapana chitsva pasi pezuva nothing is new under the sun matambudziko atiri kusangana nawo each generation yakasangana nawo asi basa ratinaro nderokumira tose pamwe chete tichisimudzirana tichikurudzirana tichibatsirana in whatever form yaunenge uchikwanisa kuti ubatsire munhu waunovakidzana naye kana kwaunogara naye asi tichinzwisisa uzve nokuti mukutenda tinonzwisisa kuti this too shall pass saka tinoziva kuti irori denda ratakatarisana naro richapfuura asi tinoda kuti tirambe takatarisa kuna Mwari mubatsiri nomugoneri woupenyu hwedu tichiramba tichiisa zvose mumaoko make Mwari vanotichengeta vanotigonera uye vanotipfuudza muzvose zvatinosangana nazvo
Reverend Dr. Japhet Ndemera vePilgrims Community Church tinokutendai zvikuru nemashoko enyu ini ndini tanonoka wande ndichiti muve nesvondo rakanaka
Simbarangu, yesi simbarangu, unodipa simbarangu.